tanga tichisangana nemacandidates edu ose emaparlamendari ndingataura kuti maconstituency ese ari 210 angatamirirwa neavo vari kuda kuti vange vachizokwikwidza pakuva vamiririri vemaconstituencies ari muno munyika yedu yezimbabwe.
Shoko ramanga muchivaudza ranga riri rekuti kudi apa?
Shoko guru ratativaudza nderekuti iro sevanhu vari kukwidza kuti vange vachizovawo vamiririri vevanhu ngavaite zvinhu zvavo murunyararo, vasagusana, vane munhu umwe chete vari kurira zvamuramai vavo. Saka namuchirira zvamuramai venyu hamuri dambure nekuti mangwana muchazoda kumwe mukaka. Kechipiri iri nyaya yekuti iyo sevanhu vari kukwidzana pazvigaro zvekuva vamiriri venhengo dzeparamendi vakwanise kuti vange vachigona kuurirana sevanhu vamwe chete, kureva kuti kutaurirana kuya kwokuti mukoma Blessing madi mambotiwo nimbopindavo, kana zvazorambisisa yatoti consensus pachirungu. Kana consensus yaramba, mastructure edu emusangano nevanhu vese emusangano vanenge vari munzvimbo iyoyo vochigara pasi vosarudza munhu wavanenge vachida kuti anga achiva iye mumiririri wevanhu munzvimbo iyoyo.
Anenge achivhota ndiani apa? Nekuti kavamwe vanoti panogona kuzotanga kutengeswa makadhi matsva pasizvo paakuitwa maprimary kudai.
Vanenge vachivhota mamembers edu emusangano. Mamembers edu emusangano anozikamwa. Mukaenda kuconstituents, mukaenda kudistrict, vanhu pachezvavo vanozivana nokuti tine mastructure edu emusangano, tine membership emusangano. Saka kune inonziyo electoral college. Electoral college inenge ine vanhu vanenge vari munzvimbo iyoyo vatinge chituta accredit vachipinda pakuparticipate pakudi pakusarudza candidate yedu.
Ko mangwana tiri kunzwa kuti munenge muine musangano, zviri kufamba sei apa?
Mangwana tinenge tiri munzvimbo yepaseke, nemusi wesvondo tinenge tiri kumhondoro kumubayira.